mhlangano wedu uyu unonzi iwo building for the future conference yakupinda mugore rai rechishanu saka tiri kupemberera kuti tasvitsa makore mashanu e building for the future conference saka in conference yatinoita gore rega rega musvondo rekupedzisira remwedzi wechitanhatu musangano unowanikwa iwo kuWinfield, Kansas muno muAmerica.
Ndevapi vanhu vanokokwa kuuya kumuconference?
Tinokoka wese zvavo vanoda kunga vari pakati pekukurudzirwa neshoko ramwari ngavauye. Makuwerere nechikonzero chekuti tinotora mukana iwoyu watisingaoni mazuva ese sevanhu vagere muno muAmerica mukana wekusangana tichiwadzana tiri pamwepo. Programu yedu inewo zvakare mikana yekuti kune vaya vane mabasa avari kuita kuZimbabwe vauye vachitaura nekukurudzira vamwe nekuti nguva zhinji vanhu tinokanganwa kuti takabva kupi kunei tovarayirwa nezvakawanda zvatinowana patyo nesu kana tiri kure nekumba. Kune vane mabasa avari kuita gore rega rega munhu anouya achiratidza kuti gore rapera ndakanga ndiri papa, gore rino ndapapa. Saka mukana wekuudzana kuti tinounganidza sei mari dzingadiwa, zvinhu zvingada kushandiswa, vamwe muri kuzviwana sei?
Yegore rino conference iriko rini?
Conference yegore rino inotanga musi wa29 June, toti isu 30 June, tozopedzisira musi wa1 July. Saka tiri kuti kune vanga vasati vaunzwa musangano uyu, huyai kumusangano unonzi Building for the Future Conference. Vanhu vazhinji vanousanganisa nemamwe, kune nemapato ematungiro esenyika, but yedu programu iprogramu yevanhu vane chishuwo chekuti zvavari kuita zvinobatika zvikurukurwe pamusoro pezvazvo.
Dingindira remusangano.
Dingindira remusangano wedu ratinokurudzirwa naro isu rinobva kubhuku riri muBhaibheri ramapisarema chapter 127 verse 1 inoti kunyangwe muwaki akawaka pasina Jehovha unowaka pasina, kunyangwe mutariri anotarira pasina Jehovha unotarira pasina. Saka tiri kuti isusu pane zvese zvatiri kuita kubatsira misha yedu, zvikoro zvedu, nyika yedu, tikazviita zvinhu zvose izvozvo tisingatarisi nekutsvaga simba kubva kuna Jehovha, zvinongoperera pasi, ibasa rinofira mumaoko edu.